sesi temperature yangu yangokare chingokwira ndichimwa mvura too much usiku ndichisweta and at the same time kusweta kwangu ka dai urinate kazhinji kazhinji usiku saka makuseni ndobva ndangoti ha ndikunzwa ndaisheka sheka mbichana ndobva ndaenda kwachiremba ndikawanikiswa temperature yangu yakakwirisisa zvikanzi chii chauri kunzwa ndikati ini pari zvino hapana chandiri kunzwa but ndingoramba ndichingovhunda ndichitaura masymptoms andiri kunzwa zvanzi usiku unosveta ndikati zvanzi how often do you go to toilet ndikavaudza zvanzi chirwere chako ka chinogona kunge chiri pa TB like chitangwa testa chii TB ndobva ndatesta TB ndikaishayiwa and ndikaonekwa nemumwe doctor ndakatakura ma 2 liters mvura 3 zvikupi akati mama mvura yese yemuri kuisa kupi ndikati ah ndinomwa mvura too much akati unoipedza after unoni ndikati maybe after 2 or 3 hours ndenge ndaipedza akati wakambotestwa here diabetes ndikati ha handisati zvanzi pane mumwe munhu ane chirwere ichocho here kumba kwako ndikati mai vangu vanacho zvanzi chimbonotestwa ndobva ndaenda kunotestwa shuga yanga iri 14.4 zvikanzi ii shuga yako yakakwirisa saka it means you are diabetic ndosaka uchingomwa mvura too much usiku chiurinata zvisingaperi ndokubatwa kwamuchirwere ichocho
saka pari zvino matotanga here kutora mishonga yekuti chirwere ichi chiwanikwe muchikwanisa kuchirapa
inini ndingati pari zvino handisati ndapinda muchirongwa chekumwa matablet but ndakadzidziswa kuti kana ndichikwanisa ndimbotanga kuicontrola nedhaeti dhaeti ndiyo yakakosha ndangoti vakandiudza kuti pane mafazes edhaibhetic pane phase 1 pane phase 2 saka inini ndakafola muphase 2 zvoto ndichiri kugona kuicontrola through dhaeti ndakuziva masymptoms angu kana ndakusveta ndakuziva kuti ndofanira kuita sei kana ndakunzwa rurimi runooma mateo chakanga ri kugwamba then ndotora switi rangu ndakadzidziswa kuti ndizvibate sei other than kumwa tablet
imi mungati vamwe vari kumaruva vari kuwana rudzidzo rwakakwana here pachirwere ichochi cheshuga
ndingati havasi kuwana rakakwana vazhinji vazhinji vakungomhanyira chirwere chavapo mazuva ano ichochi chiriko chemukondombera saka munhu wese akangorwara anongofungira mukondombera wouya wotestwa zvemukondombera wotestwa zvimwewo zvosvabatiwa wodzokera kumba then ozoti papara paya shuga yake isinga chakwanisi kucontroleka ndopa vanozobata shuga but inenge yaiyaiya yekuda kumwa matablets imwe yekubayiwa but ende ukatarisira ka chirwere chacho chiri kubata vanhu vakuru kudarika vana